I used to sing this at school when I was in year six.
Really?
Yeah.
And what's it about? It's about
it was about the Zimbabwean history from colonialism to post-colonial period.
Really?
Yeah.
Wow.
Yeah.
Did you grow up in Zimbabwe?
Yeah, I grew up in Zimbabwe, yeah. Chita urirwa baridze kumusana. Chita urirwa baridze kumusana. Onai munoka baba munyika yatakaberekerwa. Ndiko kwaiva kupusa kwedu vazhinji. Taigara takatarisira iyo mana. Kutambira chete zvipone zvekudya. Zvechibva kwatisina kusakurira. Baba tainetseka nawo nai. Tuhanzu twacho twekutoshupika. Todya noko dzezvironda muno. Fumvu eyo misodzi. Misodzi kuchema. Zvakapera chose. Minamato yakasvika kuna baba wedu ariko. Pfumvu tose takaiona kababa. Rugare tai toita zvekurota. Tikati fambe chitupa pamberi. Rugare tai toita zvekurota. Tikati jutu herogomberedzanwa. Rugare tai toita zvekurota. Chisinga peri chinoshura. Madziva ave mazambuko. Ngatiedze katose kudzidza. Kuitira shamwari. Upenyu wakaoma mazuva ano wakaoma. Mbiki zizi, mbiki zizi. Wasare wakangosha membanda. Chimboedza takaedza otika kunda. Muzimbabwe dzotso rakapera. Rakapera akuchisina. Anotitiri mupfumvu. Yopfumvu yapera. Shanda tigone mwana nesimba. Ngatiedze tose vana muzimbabwe. Vana muzimbabwe.